motokari dzichikwara chavachamisa dzakatemwa nematombo dzikapwanyiwa vamwe vatsigiri vebato ravo vakarohwa zvakaitisisa uye nezuro MDC Alliance yakapomera vatsigiri veZANU-PF kwagutu mhosva yekuisa muunhapwa vechidiki vavo kwemaawa anopfuura mashanu vachivarova vematangano anorwira kodzero dzevanhu vanoti mapurisa anofanira kuita basa ravo asina kwaakarerekera osunga vanenge vapara mhosva asi izvi hazvina kuitika pamhirizhonga dzakaitwa kwacharumbira kwachiri kuchirezi dzaka nekwagutu nezuro vechidiki vemdc vanosvika vashanu kusanganisira kanzura webhulawayo vaanod batirai pamwe navaadhimaya mufamba vakapambwa vakaendeswa mugomo pamupandawana umwe mavakandorakaswa kwenguva yakareba vabatirai vanoti vakaendeswa kubhesi vakandorohwa zvakaipisisa
zvatakaita takasvika takupinda magu akawana vayute zanu akavhara rod nematombo nematavi emiti vakangondibvomora mumota yandaiva vakati ndiuri kutungamirira mayuta ari kufamba nashamisa vabva vatanga kutirova ndobva vandiendesa kubhesi bhesi chaiva pachigomo ipapo asi randitirova kecha dzimi for almost 5 hours andirova zvisingaiti inileta ndakangozoona vamwe vakuuya but ndandatova ndakungotorwadziwa ndakutongoti chero zvaitika vakandirova nesimbe muchindibvunza kuti chamisa aripi ndomeza kuna chamisa
mutevedzeri wemutauriri wemdc alliance vagift ostalo siziva vanoti havasi kufara nemapurisa emasvingo ayo akataridza kuti akarerekera musangano unotonga sezvo vasina kusunga vatsigiri vezanup f avo vaiita mhirizhonga
zvinoratidza kuti mapurisa munyika muno ari kecha nezanup f zvinoratidza emanje manje taona mukuru wemapurisa western commissioner ari nhengo yezanup f achitotaura kuti vane strategi yekuti vamise vachamisa kufamba nyika yese saka zvinoratidza kuti mapurisa munyika muno akushandira zanup asi zvatinoziva seMDC ndeepfak mapurisa vanhu tiri kuabhuza izi institution yepolisi asi mapurisa one by one vari mudzimba dzavo vari kufa nenzara vari kushaya chekupfeka vari kushaya chekudya vari kushamba chiendesa vana kuchikoro so ndosaka pese pataifamba kana vapedza kushandiswa nezanu vaitaura kuti aiwa isu tinoziva kuti tiri pabasa asi tiri kuti mukomana ngaapedze
vanoona nezvekufambisa kwemabasa kusangana rinomirira kodzero dzevanhu munyika recrisis in zimbabwe coalition vaedgar gweshe vashoropodza mapurisa vachiti mutemo unofanira kushandiswa pasina kusarudza vanhu munyika
saka naizvozvo tinokurudzira vemapato ezvematongerwo enyika kuti vange vachikwanisa kunge vachiremekedzana vachikwanisa kunge vachirespekta mabasa anoitwa nemamwe mapato vachikwanisa uye zvekare kuremekedza kodzero dzemamwe mapato kuita mabasa avo mumatunhu akasiyana siyana tinoda zvekare kukurudzira vezimbabwe republic police kuti vange vachiita basa ravo zvisina kutya kana fevha nokuti zvinhu zvakadai zvikaregererwa zvichiita zvichapa vamwe vanhu mupfungwa wekuti vari pamusoro pemutemo ende zvikasiyiwa zvakadaro ticharamba tichiona mhirizhonga iyi ichiitika kunzvimbo dzakasiyana siyana dzemunyika
vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vanoti zvakaitika kumasvingo zvinoshamisa nekuti dai vairatidzira vachirova vanhu vaiva vemapato anopikisa vaisungwa chimbi chimbi mutauriri wemapurisa munyika assistant commissioner ponya tivati vange vakabatikana vari mumusangano wepadande mutande tazama kuramba tichivabata asi vakange vasingabatiki
ndiri bhizo kanditori muvichual meeting as we speak now
asi mukuru mubazi rezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vatapadzwa mugwadi vati MDC alliance inongochema chema nhema uye iri kutsvaka kusvibisa zita rebato ravo nehurumende apo nhumwa yebazi reunited nations yakakosha amai alena dohan vari kutarisirwa nemuvhuro munyika kuzoita ongororo yekuti zvirango zviri kukanganisa zvakadii raramo yevanhu munyika
ndinotenda tiri kuona namaziso takagara zvedu muterevhi tichiseka tichiona zviri kuitwa kumasvingo hatingatadzi kuseka nekuti taiziva kuti kubva musi wangotaurwa neunited nations musi wangotaurwa nehurumende kuti kuchauya thespecial rapporteur kuti aongorore kukanganiswa kwaita upfumi kukanganiswa kwaita zvamatongerwo enyika kukanganiswa kwaita kodzero dzavanhu muno munyika yezimbabwe nekuda kwezvirango zveupfumi musi wazangotaurwa kuti ari kuuya takaziva kuti kuchaitwa nyanya yuko position kunyanyanya kwa MDC inotunga mire wanawachamisa wabu chaka pote pote pwano kunana afukuti waite mabase unu ndira matime waite mabase umara patetese kuzama kusibisa nika ino kuzitu wakuti wasake fever
unyuwa imu bazirewe chidiki re MDC Alliance Masvingo wadube tumtubuki wanoti mirishonga yagara iri muropa rezanpf kubva kare uye akadzivirira vakuru vavo kana vachinge vatangwa sezvo mapurisa asingasungi vebato rinotonga
izvinoratidza kuti zanupf yaperewa vari kuita politics dzakudhara dzokuvhara marodzi vachishandisa mayuth avo nemasoja kasi isusu vemayuth vemasvingo tinoti izvi vava kuratidza kuti vava kuenda kumagumo bhozi ticharamba semayuth tatoona strategy yavo tichaprotekta vabereki vedu tichamekashuwa kuti ike zvino kwose kwatinoenda tichaenda tichiziva kuti musoja mupurisa neyuth vezanupf anenge aripo tichavajeya semayuth vemasvingo tichaita kuti vachamisa vaadhiresi vanhu mumasvingo munomu asina mhirizhonga iri kukonzerwa nezanupf asi tinokurudzira kuti vanhu vari muzimbabwe kuti kana vakaonawo mayuth ezanupf achidaro
vamutubuki vanoti vatsigiri vavo vechidiki nevakuru avo vakarohwa nekutemwa vakakuvara zvikuru vanopfuura gumi kusanganisira vakapambwa kwagutu nezuro asi hapana kana mumwe munhu akasungwa ndakamira studio 7 masvingo tini godrim timbers.